Mutungamiriri wenyika Comrade D.D. Mnangagwa varamba vachipa nhoroondo maringe nehunhu nemunhu aiva Comrade Dinah Chikudu. Mukushinga kwavo, mukutarira kwavo mberi mudonzo rekubudiririsa nyika, vachiramba vachishanda vari muhurumende kubva zvakawana nyika kuzvitonga kuzere.
Imi zvamabata ndezvipi mumashoko ava Munangagwa?
Mutungamiriri wenyika ari kunzwisisa kukosha kwekuzvibata, kukosha kwekunge vanhu vakatarira mberi vachichenjera nekuziva kuti rusununguko harwui kana vanhu vasina kunge vane tarisiro yemberi, kana vanhu vasina muono wekuti mberi vanenge vachida kuzenge vachiitei. Ndosaka muchiona pari kufambwa nedonzvo revision 2030 naComrade D.D. Mnangagwa.
Vanhu vari kuinzwisisa here vision 2030 iri kutaurwa iyi?
Hongu, veruzhinji vanogona kusava nekunzwisisa kuti vision 2030 tiri kunangepi senyika, chibudiriro yatinofanira kunge tichishandira tese zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
Saka vanhu vatambirana sei nezvataurwa navamunangagwa izvi?
Ruzhinji runotambira mashoko emutungamiriri wenyika nokuti ndo vanoti pagwara ratinofanira kufamba naro, tichivatsigira semutungamiriri wakasarudzwa nevanhu mupfurikidzwa nekuvavhotera muna 2023.
Asi kavamwe vanoti kutotaura pfungwa dzavo kwatowedzera kutyisa pane zvakwaive kare, asi purezidendi vachitaura kuti runyararo, rudo, kuwadzana.
Mutungamiriri wenyika zvakare ari kubata nyaya yekubatana, nyaya yerunyararo, nyaya yerudo, nyaya yekunzwisisa kuti vamwe vanogona kunge vane maonero akasiyana, asi tinge tichigamuchirana semaZimbabweans kana kuti sevana nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.